manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 19, 2024 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatoresa mhiko makomishina mana achange achishanda mukomisheni yeZimbabwe Independent Complaints Commission. Muimbi Rice Kagona akavamba chikwata cheBundu Boys akashaya nezuro kuScotland. Kunetsana muzanu PF kwasvika pekuti vamwe vange vachimbotya kutaura vave kubuda pachena kuti mutungamiri wenyika nebato vaEmerson Mnangagwa vave kufanira kuenda pamwe chikandigere. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatoresa mhiko makomishina mana achange achishanda mukomisheni yeZimbabwe Independent Complaints Commission iyo yakanangana nekunzwa zvinyunyuto zvevanhu pamusoro pemaitiro nemashandiro emapurisa eZimbabwe Republic Police, mauto eZimbabwe National Army kuchitiwo vasori veCentral Intelligence Organization pamwe chete nevanoshanda kumajeri. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Sachigaro wekomisheni iyi vachange vari vawebza chinamora vaimbova mutongi mudare guru rehigh court kuchiti mamwe makomishina ndiva Oliver Mandipaka vaimbova mutauriri wemapurisa uye nengo yezanu PF yakambomirira Buyera West mudare reparamende Gweta amai Elizabeth Rutsate pamwe chete na Dr. Andrew Mataruse. Vachinamora vakasiya basa semutongi gore rapera mushure mekunge vaMnangagwa vaomba komisheni kuti vaferefete panyaya dzeuori dzavaipomerwa. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko dzekushanda nhasi muHarare china mora vavimbisa kushanda nesimba kuti nhuna dzeveruzhinji dzigadziriswe.
Ini ndine ndichishanda nemama commissioners saka at the end of the day tikange tichiita chisungo chate chasunga secommission ndo chisungo checommission kunoti chisungo chajaji chinamora.
Vaimbova mutauriri wevechidiki mubato rinopikisa Recidivism Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti havaoni commission iyi ichiunza chimuko kune veruzhinji sezvo vamwe vasarudzwa kupindamo vachidyidzana nebato riri kutonga rezano pi
aya ndo atingati mashura ajojina chaiwo chaiwo nekuti kana takatarisa vanhu vari mukomission izvi zvora kuti pachava ne conflict of interest panyaya yekuti atarise zvichemo zvevanhu nekuti vaseve zvebato ravo rezanupf.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti kutaura kwevanhu vasina ruzivo kana vachiti vanhu vakaita savachinamhora navamandipaka vachatadza kuita basa ravo nekuti pane fungidziro yekuti vane divi ravakarerekera.
Former judge vakashanda nehurumende zvanopiwa pafi being a judgment kuti he was independent ari kurevei kana munhu achida kuti kana munhu anga ari mupurisa akashanda nehurumende zvanopiwa izvi ndo zvinazvo zvinotomboreva kana ngavatsvage zvirongo zvokuti bvunza tipindure zvakanaka pane kuti bvunza matakanana.
Basa reZimbabwe Independent Complaints Commission ndere kutambira nyunyuto kubva kune veruzhinji maererano nebasa kana maitiro emapurisa masoja nevanoshanda kumajeri pamwe chete nevasori vehurumende. Kana yatambira zvichemo izvi komisheni iyi inobva yazviongorora yobveya kuuridza nyaya idzi nenzira yekupanga mazano kuchikamu chehurumende chinenge chakanangana nenyaya dzacho. Iyo pachayo haina masimbe ekusunga vanogona kubatwa nemhosva. Mukuru wesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa uyewo vane mabhizimusi madiki reNational Vendors Union Zimbabwe vaStan Zvorwadza vanoti vanovimba kuti komisheni yasarudzwa iyi ichagadzirisawo nhunha dziri kusanganikwa nadzo nenhengo dzavo idzo dzinogara dzakaita hwakitsi nagonzo nemapurisa.
Zviri kuitwa izvi kumhanyisa mavhenda vachivashungurudza vachivarova vachivatorera zvinhu hazvina kunaka. Maitiro aya haaratidzi utungamiri chaiwo unofanira kutarisirwa kumunhu anotungamira vanhu vaanoda.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti vane chivimbo chekuti Independent Complaints Commission ichaita basa rayo nemazvo.
Saka ndinodaira kuti vose vasarudzwa vakabudirira pamainterview vane kodzero dzekunge vachipinda nekushanda zvakaringana mukomisheni yavasarudzwa vakatenderwa nemutungamiriri wenyika.
Mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vanoti makomishini asarudzwa aya anogona kuita basa rinomwisa mvura kana akasamanikidzwa kurerekera divi.
Vakasapiwa masimba ekuita basa ravo zvakasununguka, vasinga udzwi zvekuita yatingati pachirungu independence, zvinodzorera basa ravo mumasure.
Zimbabwe ine nhoroondo yekushungurudzwa kweveruzhinji nemapurisa nemasoja uyewo vasori kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika. Kumakore kuma1980 mauto nevasori vakapomerwa mhosva dzekuponda vanhu kuMidlands nekumatebeleland uye hurumende ichiri kuedza kupodza maronda aya. Muna 2008 vatsigiri vebato rinopikisa reMDC vanodarika mazana maviri vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nevasori. Mushure mesarudzo dzegore ra2018 vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nemasoja muguta guru reHarare umo mairatidzirwa nevamwe vaitsutsumwa zvakabuda musarudzo idzi. Asi kusvika nazvino nyaya iyi haisati yagadziriswa zvakati tsvikiti. Mapurisa nerimwe divi anonzi anogara achishungurudza veruzhinji nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira kuvasunga vasina mhosva dzavanenge vaita uye kuita vamwe kafira mberi. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti vanenge vachikorerwa kodzero dzavo vakasununguka kumhangara. Kumajeri vanoshandako vanopomerwawo mhosva yekubata vasungwa senhapwa kunyanya avo vanenge vachifungidzirwa kuti vanotsoropodza hurumende. Vasori vanonziwo vanopamba vanhu nekuvaita kafira mberi kana kutovatsakatikisa. Hurumende yange yave nemakore akawanda ichitsika madziro kuti komisheni iyi iumbwe. Asi paramende yakamanikidzwa kuti ikurudzire vanhu kuti vadome mazita evanhu vavaida kuti vapinde mukomisheni iyi mushure mekunge nhengo yebato rinopikisa vatakudzwa ngadzihore vaenda kumatare gore rapera vachimiririrwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti kusaidoma kutyora bumbiro remitemo. Izvi zvakatevera kuitwa kafira mberi kwavangadzihore nevanofungidzirwa kuti vasori muHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vanoti vari kufara zvikuru neruzivo rwavari kuwana kumusangano wemakurukota uri kuitirwa kuHarvard University kuBoston pari zvino kwemazuva mashanu. Amai Mutsvangwa vanoti musangano uyu ndewedzidzo yepamusoro yavanoti ichabatsira zvikuru mamwe makurukota kana vadzokera kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Harvard University yakatanga pane makore akatiwandei kuita ma leadership ministerial leadership forums pavanounza ma ministers akasiyana siyana kubva kune nyika dziri kuAfrica for a course, a very intense course where vanenge vachidzidziswa leadership style, how to organize your crowded diary as a minister, basa raunenge wakapiwa kuti unoshanda zvakanaka nevamwe sei, unoshanda sei, system yako yaunofanira kushandisa yatingati collaboration kuti basa rako rifambire mberi ndeipi. Ikosi yakanaka zvikuru inodzidzisa vanhu vanenge vari mapositions makuru.
Mungati chirongwa ichi chakakosha sei uyezve ndianani vamwe vari kupinda machiri?
Vanounzawo vakasiyana siyana, mafoma presidents, mafirst ladies, kuti vange vachiteerera vachionawo maprime minister, zvakasiyana siyana. Izvinobatsira kuswatanidza mashandiro anoita maministers vachinzwawo maexperiences kune dzimwe nyika kuti vanenge vachisangana nematambudziko akaita sei, anogadzirisa matambudziko iwawo sei. Kubva pakatanga program iyi vakaunza maministers efinance, vakaunza maministers ehealth, vakaunza maministers education, zvino vakaunza maministers women affairs, gender ne community development. Saka panguva iyoyo yatinenge tichifundiswa, tinofundiswa nemaprofesa makuru vakaita atingati maresearch kune nyika dzakawanda, vanenge vaine macase study ekuti muone maproblems mamwe anosanganuka nawo kana uri pabasa rehuminista, nekuona kuti vamwe vakaagadzisa sei.
Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari kuBoston muno muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wenyika yeGabon vaAli Bongo Ondimba vakabviswa pachigaro nechisimba gore rapera nemauto, vanoti havachaite zvematongerwo enyika. Vakumbira kuti mudzimai wavo nemwana vari muusungwa vasunungurwe, vachiti vanogona kuitwa kafira mberi. Kunetsana mubato reZANU-PF kunonzi kwasvika pakaibisisa, sezvo vari kutsigira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasiye chigaro, vave kubuda pachena vachiti vanofanira kusiyira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga chigaro ichi. Kunyangwe vaMnangagwa Mbune vari kuti havasi kuda kuramba vari pachigaro, vamwe mubato ravo vanoti bumbiro remitemo ngarivandudzwe kuti vatonge kusvika madhongi amira nyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo mbiri dzebato iri dzine maonero akasiyana. VaDavid Jani Masomera vanozivikanwa nerekuti DJ Masomera navaVictor Masiwa, kuti tinzwe pfungwa dzavo. Totanga nekunzwa kubva kuna DJ Masomere.
Hanyaya iripo ndeyekuti vanhu ndovari kuda izvozvo, vanhu ndovari kunakirwa nekugona kuita President DJ Mnangagwa. Voona kuti haa 2028 pachipeta mumwe ngaapfuure mberi, president ngaapfuure mberi 2030 and beyond. Saka vanhu the voice of the people is the voice of God. Vanhu vari kuti shelf hongu mungava nemuono uyu wekuti munoti zvakwana kwamuri, asi isu sevanhu tinoti putu pfuurirai mberi. Saka ini ndinoti zvinenge zvataugwa nevanhu zvinenge zvabva muvanhu zvananakisa chaizvo.
Vamasiyiwa munoti wokudii?
Dambudziko riripo nderekuti maprogiramu aitwa navaMnangagwa sofa akatangwa navaMugabe, ende ndakatarisa pariyamendi, ndakatarisa marodzi, marodzi acho asati atopera, changopera epariyamendi, havana chinhu chandingati chavanyanyoita chekuti vangadzinza vaende ku2030. Uye zvinobhenefitei nyika kuti tichikore mutemo wakagadzwa wokuti matemu maviri, kuna South Africa vakungoita matemu maviri, kuna Zambia matemu maviri. And the same person vanhu vari kupusha agenda ye2030 zviri kubuda pachena kuti vazhinji vacho vanhu vari kupomerwa kuti vanhu vari kuita zveutsotsi-tsotsi varida kupusha mapersonal interest avo ekuti vaMnangagwa vasabve pachigaro kuti vapote vachimora upfumi hwenyika vachishandisa zita ravaMnangagwa. Saka ndiri kuona kuti panyaya ye2030 pane problem, and zvekuti vanhu ndo vari kuda 2030 ndezvekunyika. Mabusiness tycoon vari kupiwa matenda ndo vanhu vakaenda nerweseri kumachairmen emaprovhinsi kwakuenda kunovapa mari nerweseri, vapiwa mari kudaro vaakuimba rwiyo rwekuti 2030. Vana pasi pese apa pamadistrict, pamadcc, even maprovincial executives, some of the members maprovincial executives havasi kuda zve2030, vapiwa mari tidzo. Ende makatarisa vanhu vari kuimba rwiyo rwe2030 vazhinji vacho vakasviba, vamwe vacho vakutotsomwa nenyaya dzakati dzekudzinyadzurira vanhu mari. Saka vanhu vari kuda kungoprotekta kuti varambe vachiba vachishandisa zita raPresident, nekuti President pachavo vakabuda pachena vakati havasi kuda. Saka ava vari kupiwa nani simba?
Saka
nyaya ye2030 iyoyo.
Regai titi DJ Masomera vapindurewo ipapapo.
Ngati mwana mangu hazisati ndamboona mashura akadai okuti kudai vamugame ndo vakatanga chakuri kutaura pachitsenzi chikutoitika marodzi ari kuvakwa na president chidzi munangagwa rodzi interchange yamuka tinomboona iri kuvakwa na president chidzi munangagwa tikataura nyaya border risati ramboone kwari ku Bed Bridge muchinginene weborder ndiri kuna president chidzi munangagwa vari kuvaka mukaenda kureserva each and every village iri kudibwa chibhorani chinonzi village business unit village yoga yoga iri kupa chibhorani negarden nekupa makanguva muchaona kuti vanhu vachaporomoka vachibva mutauni vachienda kureserva kunotsvaga muriwo kunotsvaga zvokuti vapfuure mberi vachitenga saka ini kuti ndiwari munhu unoti zvinhu zvakatsangwa nava mugabe ndinoona kuti paita anifei vanhu ndo vari kuda vamunangagwa saka pavaringa vanhu vari kunangirwa namunangagwa kwazvo kutamba zvokuti havachambozviona izvo zokuti machanga ndakatengwa akadai nemonya yatadoona asi nhema dzinosvodesa
asi kaDJ Masomera mukataura bhodha ramataura iri rakavakwa richibatsirwa nehurumende yeBritain zvimwe chetezvo neparamende yakavakwawo nehurumende yechina
tiri kutaura mapolisi ari kutendera kuti vamwe maplayers apinde tichitiwana president aripo
todzoka kwamuri vamasiwa
zvinobuda pachina kuti vamunangagwa kubva vapinda vakanga vauya nepurani yakanaka but vakabva vapitwa nematsotsi ari kuda kuramba achishandisa zitarava chinotarisirwa kuti vanhu vati ikonomi yanaka vanhu vari kudyarisa mari inofanira kuita power nekuti izvozvi takaramba kuti vamunangagwa vabve saka hapana chatakaita saka hapana difference between first republic ne second republic saka ine amaexample member nezicomrades vokanabuditaura ndaamaexample member vamunangagwa ndinovada but chokwadi chaicho ngavangoenda pamatemo avo maviri voenda kune zvimwe zviri kuuya zviri better than ivo upfumi hwenyika ufambe uendedei
avo vanga vari vaVictor Masiwa vanozivikanwa nerekuti nyoka yemabhunhu vanovawo nhengo yezanu pf manzwawo kubva kuna DJ Masomera kana kuti vaDavid Jani Masomere vaviri ava vange vachitaura vari parunare muHarare. Tsvakiridzo mafungiro evanhu musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica ichaitwa munambudzi yakaitwa neMaurice Paul inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican Party vakaita mangange mumatunhu akakosha akaita serePennsylvania. Asi rimwe sangano reThe Economist YouGov rinoti amai Harris vari pamberi nezvibodzwa zvina kuna vaTrump matunhu ane chitsama akakosha kana kuti maswing states. Matunhu aya anosanganisira Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada neNorth Carolina. Mukuzeya nezve mamiriro akaita zvinhu sarudzo dzasarwa nemazuva nemwedzi mishoma Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Kwatava kusvika nesarudzo dzomuAmerica kuti kwasara mazuva mashoma pamakumi mashanu zvinenge zvava kukora muto nyaya dzacho dzichihwa isu kuti ruzhinji rwacho vanenge vachishorana nokushora zvirongwa zvavo zvingava zvenyika kana kuti zvirongwa zvavo zvepasi rose yatinoti foreign policy ya.
Asiwo vamwe havasi vane zenge vave kunyanya here kudzikisa gejo racho
hongu tinoona kuti vamwe vangangova vanosapota amai Kamala Harris kana kuti vaDonald Trump vanenge vaakuda kupindiridza mukutaura zvimwe zvavanofunga kuti zvakaipa zvomunhu sezvatinoona isu kuti Arkansas governor Sarah Huckabee vanenge vachishora amai Kamala Harris kuti havana kunge vamboita mwana wavo pachavo ivo zvinova zvisina zvazvo basa panyaya dzokuti munhu aite mutungamiriri wenyika.
Nyaya dzakadai idzodzi hadzizokanganisi here mikana kune vari kutsvaga kuvhoterwa musarudzo iri kuuya.
Kana munhu aita mutungamiriri wenyika kana kuti achida kuita mutungamiriri wenyika unenge atova amai kana baba venyika yose, zvisingarevi kuti pane faniro yekuti munhu unofanira kunge aina vana kana kuti unofanira kunge aina vana vangava vakomana kana kuti vasikana, asi kuti ndo dzatinoti politics dzinogara chinzi idzo, politics is a dirty game. Ndo kwazvakunoenda mberi uko zvokuti takatarisira isu kuti tione kuti vacha kuchanyanya kutaurwa chaizvo chaizvo zvinofungwa kuti ndo huipi hwomunhu, kudarika kuti vanotaura vataure kuti zvinyi zvirongwa zvavainazvo kuzoitira nyika yeAmerica namatambudziko angangova arimo
seapi vamasocha amungape semuenzaniso.
Angava matambudziko iwo ezvinodhaka kuvana vechidoko ava, angava matambudziko iwo epfuti kana vachifurana, angava iwo matambudziko epasi rose akatarisana isu nehondo dzatinoona dziriko kunana Israel, Hamas, takuenda nana Hezbollah, tozoenda futi kunana Russia ne Ukraine kwesoko. Ndo kwatinotarisira kuti mutungamiriri uchazotonga nyika yeAmerica unofanira kunge achisimbirira.
Yohanga ari mashoko muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio. Vanga vachitaura na Evans Zininga weStudio 7 vari kuOhio kwakare. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masimba mafaza, musaregedze, musaite munhu anonyepa pajekerere, anokwanisa kutaura zvinhu asingazonyare mangwana. Ndoda kuti asamba menyu mega pane vanhu nevavakidze venyu nemega muchidya muchiguta. Munyepa vanhu vari pasaidi penyu pachifane nzara. Ndo zviri kureva kutoti hapana kutongo wejekerere. Kana muchizonyepa pamuri papapo muchiuraya kodzero dzevana vese veZimbabwe nevana vamwe vese vedika, hamurusi mutungamiri akanaka. Tokunamatira vachiuenda kuti vatonge nyika pamwana kuna kuti bata zvakanaka.
Vana Chabangu, vana Westman, vana Tendai Biti, vese ivavo vanongwa mazano PF akazvikwanira. Saka regai vatungane voga vachirwira mari. Ani ndo zvavakaparadzira bato reTripleZ, ndo zvavakaparadzira bato vachirwisa vachamisaka vachiitira kuti vawane ugaro hwavo ivo nezvigaro kuda mari. Saka paita mari kando saka vorwisana, ndo zvavaida. Vachamisa vakati ngatiyanai nekuda zvigaro, ngatishandei nekuti tiwanise ugaro hwevana veZimbabwe. Ivo vakazviramba, ngatisiyanei navo ngavaite zvavari kuita ikoko.
Varume nyaya iri kuita iyi yakuitika kuna vachavangu iyi navancuve iyi, kungoti Studio 7 haibvumidzi zvayo kutuka, nekuti ukatuka hausi wakanzikwe nzwi rako paStudio 7. Saka handituki, zokuti dai yaituka ndaitodai ndoti zvanaka waro mese makatevera chavangu. Hino handidi kudaro ndokodongoti ko maitevera chavangu chii chamaimuteverera? Zvitsva here zvachavangu izvozvo? Nokuti zvingoriko kuna vamunzura, hatitauri kwakawanda. Izvezvi chandokutaurira hama dzangu, ZANU PF yaona kuti chavangu hauna zvauchaita kuna chamisa. Saka iyi mari yemafandi yaapenjeni yakatopuwa chavangu kuti iwewo wakakonera zvatakakuvimbisa. Saka mari yataakupa iyo ndoyokupedzisira zvakaita munzira kupuhwe purazi nemota.
Hama wee, makadiko kwese kwamuri. Ndati nhasi timbotaura nenyaya yatishungurudza iyi. Nzara, taita nzara, takarima gore negore. Ko tiri kumborima sei? Mumapurazi mune zhinji vedu mune mabhoho. Saka dai zvaita takurudzira vari kumapurazi kuti vaite zvecommercial farming, vorima nzvimbo hombe vachidiridza nemabhoho anenge ari mumapurazi imomo. Mbeu kurimwa dzinoda mvura.
Sezvakanga zvingoripo panguva yeRhodesia, hapana chinhu chaiburitswa neRhodesia Broadcasting Corporation chaachisingadii neRhodesia Front naIan Smith neUDI. Kuzosvika paita pamunasinyamurova akati he dzinoi nhema dzichiverengwa napamunasinyamurova, hatina kuzomunzwazve. Izvozvi izvi paZBC ukazviita chounongoita kuti rambai makashinga, asi vamwe tirikonawa tiri kutorwara mabvi nekukora kuzvimbirwa nemwiri yekuzvimbirwa kwavanoita. Tinongozwa makuwa kuti mutungamiri wakadonha pa stage zvadai anapo mashatire akadonha pa stage zvakangoburitswa pachena wani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kupinda muchirongwa, tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Rice Kagona akavamba chikwata chakaita mukurumbira zvikuru munyika nekunze akashaya nezuro kuEdinburgh, Scotland. Chikwata cheBundu Boys chakavamba ichi chine vamwe vakaita sevashakabvu Big Tembo, Washington Kavai, Shepherd Munyama, David Mankava naSheki Kangwena. Chikwata ichi chakabura dzimbo dzakaita mukurumbira dzakaita saSimbimbino, Baba Munini Francis, Atistose, Kuroja Chete nedzimwe. Nasi tati regai timbodzora ndangariro tichikupai hurukuro yatakamboita naRise pano paStudio 7.
Ndichirikuridza musambo wangu wejit.
Totarisawo kune vamwe vechidiki vari kukura mazuva anaya vasinganyatsozive kuti mukoma Rice Kagona ndiani chaizvo. Ndiani mukoma Rice?
Mukoma Rice ndemumwe akatanga chikwata cheBundu Boys. Ndingati ndiye founder and band leader weBundu Boys. Kutanga kwaro chaiko chaku is from 1980. Chikwata chakabva muchikwata chainzi World Dragons. After 1980 taona independence takazofunga kuti ndazviita ndobva tazviti maBundu Boys chikomemorata makomrades edu akanga abva kumuhondo vadzoka kumusha. Saka ndakabva tangozviti maBundu Boys. The word Bundu iro riri takanyanya kuritora pane kamwe kamelisha group kainzi Farabundo kazitaka kakangondifadza ndobva ndangofunga kuti nosinsi vakomana vedu vari kubva muBundu vari kuuya manje kumusha. Ikati zungu zviti sisi maBundu Boys kukomemorata makomponenti edu akanga abva kumuhondo tapinda muindependence.
Saka nana mushakabvu Big Tembo makabva matotanga mese 1980 here apa zvakafamba sei?
Nana Tembo ndozvati vanhu vazhinji vanongofungwa kuti Big Tembo ndiye akanga ari muchikwata and also zvinhu zvakagara zvichingotaurwa semunhu akanga ari spokesman. Isusu takanga tamutora saspokesman wedu semunhu aifarira kutaura-taura pane vanhu. But ari Big Tembo akatozouya muBundu taBundu yatovepo kare. Big Tembo akabva kuChinoyi, abva kuChinoyi akauya nebhengi rake raizi.
Ko kambo hatisi tose kubva kuchikwata cheBundu Boys. Iyo yanga iri hurukuro yatakamboita naRice Kagona akavamba chikwata ichi uyo akashaya nezuro kuScotland. Vateereri musakanganwa kuteererawo chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8pm nanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa vatoresa miko makomishina achange achishanda ne Zimbabwe Independent Complaints Commission. Aiwa taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Kuizika tisenda baku VOA.